Muchere uyu wayekunde development fund unobhadharwa pagore nemunhu wese ane mhuri kana kuti avesa imba. Hazvina kujeka kuti vanhu vanofanirwa kubhadhara mari yemuchere uyu sezvo masabhuku enzvimbo achibhadharisa mari dzakasiyana siyana. Vamwe vevanhu vari kunyunyuta ava vave kusungirwa kubhadhara muchero wemadhora 10 emari yekuAmerica pagore, iyo masadzimba aya ari kuti yawandisa sezvo vasiri kuona basa riri kuitwa nemari iyi. Ari idzi izvo dzinobhadharwa kumasabhuku dzinofanirwa kushandiswa mumabasa ekuvandudzwa kwenzvimbo dzavagere. Mumwe mugari wekukarengesha kumagunje vaRenius Kambarami vanoti hakuna munhu anofanirwa kubhadhara mari pasina budiriro, asi vanhu vave kumanikidzwa nemasabhuku avo.
Kana yako manje manje kuti vanhu vanzi ngavabvise mari, vanhu vanenge vangoita saizvozvo. Mari inobhadharwa pefemili ende mari iri kubhadharwa kumasabhuku, sabhuku ndiyaotakura bhuku rake nemari yake uende kubhadharwakanzi.
Amai sarudzai kwenda vemubhuku rekwamudzimu kuHurungwe vanoti vanobhadhara muchero wemadhora 3 ekuAmerica asi pasina budiriro yavari kuona.
Sinzi takataura kuti dhamu dhamu dhamu, hapana kana kuuya, hapana kuuya. Takatombozvuka dhamu mvura iri kutobuda nekudivi zvichitoenda zvokutotiwo kupera kunongoitawo mvura mukunaya muye nedhamu iro ramutisina mvura.
Valoedi Mapfumo, mumwe wevanhu vanogara mudunhu remagunje, vanoti vari kubhadhara madhora 5 ekuAmerica pagore. Vamapfumo vanotiwo havasi kupiwa magwara anoratidza kuti vabhadhara mari kukanzuru.
Vanobhadhara mutero yavo bati zvonetsa kuda kwemarisiti kuti munhu azoziva kuti marisiti ake chuwa yakasvika kukanzuru.
Vamapfumo vanoti vamwe vagari vasina mari idzi vave kubhadhara muripo wemabhagidhi 2 echibage, izvo vanoti zvinopa kanzuru basa rekuzotengesa chibage ichi. Asi sabhuku Josiah Karengesha vekuHurungwe vanoti vabereki vanofanirwa kubhadhara madhora 5 pagore, iyo vabereki vakawanda vanga vachitadza kubhadhara. Vakarengesha vanoti kuwedzerwa kwemari iyi kusvika pamadhora 10 ekuAmerica kurwadzisa vabereki. Sabhuku Karengesha vanoti pavanhu vanosvika 40 vari mubhuku ravo, 10 chete ndivo vakabhadhara.
Yanga iri pa$5. Hapana sabhuku akagara meeting. Asi kanzira ndovangouyava kuti $10. Saka chisa chingobata chiti $10 haigoneke nekuti vanhu vangazvikundikana $5. Vangu inini chatenditaura vanofanira kunga vakabhadhara $10.
Vakarengesha vanoti kusagadzirwa kwenzvimbo ndiko kunoita kuti vanhu vasabhadhare mari yemichero.
Chinonetsa pari zvinhu pari nhasi ndechekuti isusu mazvabuda ari masabhu vambotuma kureza marume bati vaiti vakanosabhunda mari yavo kanzu, vakaona kuti rodhi pane pashata daenda yaiteera mari yekanzu, unovataura kuti pane pakadai pakadai pashata. So kanzu raiva ichigadzira ndomari dzainenge ichishandira bati pari nhasi irodhi raneminisiti rakaiswa tara bvapei patinongobhadhara mari aa zviri kuitwa nekanzu jeni hatisi kuchiona.
Izvi zvinotsigirwa nasabhuku Clemens Mudzimu ava vanoti nguva yakare budiriro yaionekwa mumaruzevha zvaiita kuti vanhu vabhadhare mitero vakasununguka.
Mari yekare yaishanda kuti zvavazvo chipatara chedu chiyapura chiyapu kasi changa chaine mubhedha vanhu vepa mushoka yakasika shaiki varwara ipapo yedidhosvatyava ipapo majaidhoi yedidhosvikava ipapo yaishanda madiiso.
Sachigaro wekanzu wekumaruva eHurungwe yeHurungwe Rural Council vaLove Joy Kalavina vakaramba kutaura nezvenyaya yemichero vachiti vanoda kutanga vaziva mazita emasabhuku nevagari vari kuti hakuna budiriro munzvimbo dzavo. Vanoona nezvemabasa ebudiriro mudunhu remakonje kana kuti District Development Coordinator vaBenjamin Zvanai vanoti munhu wese anosungirwa kubhadhara mari iyi kukanzuru kuti izoshandiswa mumabasa ebudiriro.
Imwe yacho asimwe inotaura mabasa ekanzuro kozi zvinoitika nehoti vachaenda mukanzuro hamusi moga zvonaro vechiwana ukokwa zvose zvimwezvi zvinenge zvabvawo kune mari dzinobaiswa muhomwe imwe munhu wese unokusungirwa kutabhadharewekakozvo.
Patabvunza mudzviti kana kuti provincial administrator weMashonaland and West vaJosphat Jaji kuti sei masabhuku achibhadharisa michero yemari dzakasiyana siyana vati havazivi vachiti vachaita tsvakiridzo yavo. Semuripo wekuita basa rekubhadharisa vagari, masabhuku anowana zvikamu 10 kubva muzana pamari yaanenge aenda nayo kukanzuru. Nzimbo ya sabugu mumwe chete yakakura kubva pamisha makumi mana kusvika pamisha zana. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.